Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera ndira 22/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu vasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende yazivisa kuti yadzikisa mari inobhadharwa pakutora mapasipoti zvechimbi chimbi, asi yawedzera mari inobhadharwa pamapasipoti anononoka kubuda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 266 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri nemakumi masere nevasere 5288, uko vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga munyika yose vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 227,961. Vanhu zviuru gumi nemazana maviri nevatatu kana kuti 10,203 vachiri kurwara neCOVID-19 nyika yose. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvina zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevana kana kuti 4,234,364. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakasvika pamamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mana nevatanhatu 3,262,246. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vava zviuru makumi mana nemakumi mana nevatatu kana kuti 40,043. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yazivisa kuti yadzikisa mari inobhadharwa pakutora mapasipoti echimbi chimbi, asi yawedzera mari inobhadharwa pamapasipoti anononoka kubuda. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vazivisa kuburikidza nemutemo westatutary instrument 16 of 2022 kuti mapasipoti echimbi chimbi kana kuti maemergency passports ayo anga achitorwa nemadhora ekuamerica mazana matatu ane gumi nemasere $318 ave kutorwa nemadhora mazana maviri ekuamerica. Muchiziviso ichi hurumende yakwidza mari yepasipoti inononoka kubuda kana kuti normal passport kubva pamadhora makumi mashanu nematatu kusvika zana rimwe chete remadhora ekuamerica. Mari iyi ndiyo imwe chete ichange ichibhadharwa kana munhu achida kutora pasipoti yechizvino zvino kana kuti e-passport yakaparurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wapera. Pamusoro pemari iyi vakazembe vatiwo veruzhinji vachange vachisungirwa kubhadhara mari inoita madhora makumi maviri ekuamerica kuti vawane iri kudaidzwa kuti quick response code inoita kuti maepassport akwanise kuverengeka pamichina yechimanje manje yave kushandiswa nedzimwe nyika. mumwe mugari wemuHarare muzvare Tabeth Madziva vati vafara zvikuru nekudzikiswa kwemari yekutora mapasipoti echimbi chimbi vachiti mari yanga ichibhadhariswa nehurumende pakutora mapasipoti aya yanga yakawandisa
achozvigamuchira nemufaro tafara nekuti maprizes acho anga akatarwa mapasipoti vazhinji tatisingakwanise kumaafford asi tinotarisira kuti pamberi vadzikise futi
asi umwe mugari wekuapworth vakennedy maziva nhanga vati havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mari yekutora pasipoti isiri yechimbi chimbi nemadhora makumi mana nemanomwe kuamerica
vanongodzikisa pasipoti yeemergency chete hazvina musoro because ordinary pasipoti yaitomboita $53 yabva 100 yakatokwira isusu tikakopeya nemapasipoti ari kuitwa muno muafrica munomu kusouth africa pasipoti inotoita $25 equivalent kuzambia $35 chichashamisira nepasipoti yezimbabwe
mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu wecrisis in zimbabwe coalition vaobert masaraure vati hurumende inofanira kutora matanho ekuti vanhu vakwanise kuwana magwaro ose zviri nyore kubva kumagwaro ekuzvarwa zvitupa kusvika kumapasipoti
magwaro eidentity yemacitizens kubva pabirth certificate zvitupa zvacho nemapasipoti zvinofanira kunge zviri nyore kuwana pasina dambudziko ende hurumende inofanira kuita kuti zvireruke zvakanyanya kuti mapepa ayawanike zvinorwadza kuti munhu anoburitsa mari inosvika $200 vachiti yadzika kubva ku 318
vamasaraure vatiwo veruzhinji vari kurasikirwa nemikana yakawanda kunze kwenyika nekuti vanenge vasina magwaro ekufambisa sezvo vazhinji vasina magwaro ekufambisa
vamwe vana vari kushaya mukana wekuvaona mascholarships ekuti vaende kunodzidza nenyaya yekuti haafode kutora pasipoti
hatina kukwanisa kutaura navakazembe sezvo vanga vasiri kudayira nhare dzavo pamwe nevekumahofisi amabharani mukuru kana kuti registrar general kuti tinzwe kuti vachadzikisa here mutengo wemapasipoti zvakare uye kuti matanho api avachatora pane avo vane mapasipoti asati abuda vave nenguva vakamirira mapasipoti avo asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vakanyora padande mutande ravo retwitter kuti michina yekudhinda mapasipoti echizvino zvino inokwanisa kudhinda mapasipoti zviuru makumi matatu 30,000 pazuva zvichireva kuti michina iyi ikatanga kushandiswa zimbabwe inokwanisa kudhindira vanhu vose vakamirira mapasipoti avo vanofungidzirwa kuti vanosvika zviuru mazana maviri mukati memavhiki maviri ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Bato reZANU-PF rinoti zvakabuda musarudzo dzane zuro dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzemabi-election musi wa26 kurume zvichaziviswa chete kana vachinge vavana zvakabuda munzvimbo dzose munyika Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
murongi wemusangano bato iri vaMike Bima vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo sarudzo dzakapera nezuro munzvimbo zhinji munyika kunzvimbo dzakaita secholocho nebhinga kwakaita dambudziko zvekuti vanhu vatovhota nhasi vati vanoda kuzozivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo pamwe chete uyewo vati vakuru vakuru vemusangano ndivo vanotanga kuziviswa zvisati zvapakurirwa kune veruzhinji
hazvidi kukupai mashoma mashoma toda kukupai kana arapo ese
zvakabuda musarudzo mune dzimwe nzvimbo muHarare zvinoratidza kuti amai Betty Kaseke ndivo vakakunda kukuwadzana constituency amai Lois Magweva vakakunda kuHarare Central kwozotiwo vaGabriel Togarepi ndivo vachakwikwidza vakamirira bato ravo musarudzo dzakanzurwa weward 6 muHarare Central mekare kumufakose vataurai Marembo ndivo vachamirira ZANU-PF pasarudzo dzekunational assembly kwozoti amai Ellen Mutuma ndivo vachamirira ward 34 musarudzo dzekanzuro vanaijeo Kaseke ndivo vakakunda kuward 35 amai Mariatu Kamono avo vakakundwa kuward 35 vati vanotambira zvakabuda musarudzo idzi uye vachashanda navakaseke kuti vakunde musarudzo dzakurume
aiwa tiri kufamba pamwe chete tichitsigirana sevatsigiri vezanupf
imwe nhengo yebato iri amai Mary Jecha vanoti sarudzo dzakafamba zvakanaka uye vamirira kunzwa kubva kunational command center kumuzinda webato ravo
I think ingori procedure inongoitwa nevakuru vemusangano hapana chinochinja nekuti maresults akatonamirwa kare vanhu vakatovhota zvikapera saka maresults kuona kwangu tishango buda taka wina ende zvanga zvitori free and fair zviri peaceful.
Zvigaro zvese zviri kukwikwidzwa muHarare muNational Assembly nekanzuru zvange zvakabatwa nenhengo dzeMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Sarudzo dza26 kurume dzichaitwa kutsvaga vanhu vanotsiva nhengo dzeparamende nemakanzuro dzakadzingwa basa kana kufa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Nyaya yekodzero dzevanhu muZimbabwe iri kutarisirwa kuzeyiwa nemusi wechitatu nenyika dziri muUnited Nations pasi pechirongwa cheUniversal Periodic Review chinoitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rayo richange richizeyiwa kumusangano uku, Zimbabwe inoti iri mugwara kuzadzikisa kurudziro yayakapiwa muna 2016. Mugwaro iri iro ratova pamadande mutande, Zimbabwe inoti iri kusimbisa masangano akazvimirira anosimudzira kodzero ari mubumbiro remutemo yenyika akadai seZimbabwe Human Rights Commission, National Peace and Reconciliation Commission nemamwewo. Zimbabwe inotiwo iri kushanda kuona kuti mitemo yenyika yavandudzwa zvinoenderana nebumbiro remutemo yenyika, kuona kuti hakuna vanhu vanotorwa zvine chisimba vachishungurudzwa, pamwe nekuti vanhu vari kuwana kodzero yavo yekuungana murunyararo. Hurumende inotiwo yashanda mukona kuti kodzero yekuti munhu ataure pfungwa dzake, pamwe nekodzero yevatori venhau dziri kuremekedzwa, yakatiwo iri mubishi rekugadzirira mutemo unopa mukana wokuumbwa kwekomishini ichabatsira vanenge vashungurudzwa nemapurisa, masoja nevamwewo kuti vawane kwekumhanara. Asi mumwe murwiri wekodzero dzevanhu munyika, amai Blessing Gorejena, vanoti vanokatyamadzwa nezviri mugwaro rehurumende. Amai Gorejena vanoti vanotoona sekuti Zimbabwe iri kudzokera shure munyaya dzekodzero, vachiti pachinzvimbo chekuona kuti bumbiro remutemo yenyika ratevedzerwa riri kutovandudzwa kutorera vanhu kodzero dzavo, uye vanhu vachiri kunyangariswa munyika.
Constitutional amendment yatakaona ichiitwa gore rapfuura inotaridza iyo kuti panzvimbo yekuti inge ichikurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu yaito tarisira pasi, uye ichi undermine zvanga zvakarehwa nebumbiro remutemo parakagadzirwa muna 2013. Saka izvozvi ndo mamwe matanho atakaona anga asiri kurespekta marecommendations iwaya.
Amai Gorejena vatiwo kodzero dzekuungana nekuratidzira uye kusununguka kwamatare dziri kutyorwa, kunyange zviri zvezvimwe zvakakurudzirwa Zimbabwe kuti igadzirise. Zvisinei nekuti amai Gorejena vati Zimbabwe haina zvakanyanya zvairi kugadzirisa pane zvakataurwa, vati chirongwa cheUniversal Periodic Review chichakakosha, vachiti zvinopawo mukana kuti dzimwe nyika dzibvunzurudze zvekutyorwa kwekodzero munyika zvisingakwanisiki kubvunzwa nevana veZimbabwe.
Iyo kuti iprocess yakatikoshera sevana veZimbabwe.
Murongi wemabasa mumubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero munyika weZimbabwe Human Rights NGO Forum, vaWilbert Mandinde, avo vakaendesawo gwaro ravo semasangano akazvimirira, vati zvizhinji zvakavimbiswa nehurumende hazvisi kusadzikiswa.
Tinotambudzika nenyaya yekuti Zimbabwe yakati ine zvimwe zvaichaita zvaisina kuita, zvakasangana nenyaya yekuti hasatane full alignment ye 2013 constitution to our laws. Tine mitemo yakawanda zvikuru inofanira kunge yakaitwa isati yaitwa.
Asi vamandinde vatiwo Zimbabwe yakagonawo munyaya dzekusimudzira dzidzo, kusanganisira kupa chiga chekuti vanasikana vanenge vaita pamuviri vanogona kudzokera kuchikoro.
Tinoona chowadi kuti Zimbabwe yakachinja mitemo yedu, yakaamenda Education Act ikabhana corporal punishment kurova kwevana kuchikoro, ikati zvakare vasikana vanenge vabata pamuviri vabvumirwe kuenderera mberi nechikoro.
Patafonera gurukota rezvemukati menyika, vakazembeka zembe kuti tibvunze zvakagona Zimbabwe munyaya yekodzero pane zvavakasungirwa nenyika dzepasi rese kuti igadzirise muna 2016. Vakazembe vati vangu vasiri pabasa kusvika kuna kukadzi, uye hapana chavari kuziya nezvenyaya iyi. Asi vati tibate gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi avo vatatadza kubata panhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Varimi vepapurazi remushandira pamwe rewadzanai cooperative kulala panzi mudunhu remidlands vanoti vari kushungurudzwa nemwe kambani yeve kuChina yeAsia Ferry iyo vanoti yakatora chidimu chepurazi iri uye iri kugezera chicherwa chechrome mupurazi ravo zviri kuisa utano hwavo pamwe nehwezvipfuyo zvavo munjodzi. Munyori wemushandira pamwe wewadzanai vaDominic Ngwabi vanoti chiitiko ichi chakanganisa mhuri dzinosvika zana nemakumi manomwe nesere dziri papurazi rewadzanai. Studio 7 yakundikana kubata vakuru vekambani yeAsia Ferry kuti tinzwe divi ravo. Ngatinzwei vaNgwavi vachitsanangura.
Achikwadi tine dambudziko nemachina aya. Machina aya ane purazi riri pajura rakava panzvimbo yekurenda. Saka isusu takangozoona vaisa rimwe boundary ravo ravari kuisa slug yavo mupurazi medu. Saka takazoenda kunotraya kutaura navo. Tasvika ivo machina acho akaramba kutaura nesu. Saka takangopinda tina chairman na treasurer neni. Treasurer vanonzi vaBenz Munda. Ndobva tasvika tikaona pakanga pakaiswa muganhu endi slug yavo yakutowira kupurazi kwenu.
Makamhangara here nyaya iyi kune vemutemo kana kumapurisa?
Takaenda kumapurisa. Mapurisa akatipa advise yekuti imboonai muridzi wepurazi ravari kurenda kuti hasiye akavapa here. Taonana naye iye akati hasi. Saka sezvinoiwo iye muchina wacho anonzi Tony wepakambani inonzi Asia Ferry akabva asvika. Asvika paya Tony akamuudza shama ndakambokuudza nenyaya yemadhaka ako ikuti wakataura nevaridzi here. Iye ndopakaramba akanyarara. Saka isita akazobvunzwa navamachisa kuti koiwewe chiichi akakupa nzvimbo ndiani. Ndopakafonera munhu waiti vamachisa vataure naye akati aiwa isu hatida kutaura neany other person, toda kutaura newe. Kana pane chinhu chawakaitirana neumwe munhu wotiudza zvawakaitirana nemunhu iyeye iwewe. Kana pane any written documents wotiratidza. Muchaina ndopakaridza tsamwa akati you can go wherever you want, all this is my land. Saka ndakazomubvunza kuti iwo unogoti all this is your land kunoku hakuzwi China kwekuti unongopedzisira wavechi. Akabva angomwadza maoko nobva aenda.
Asi haisi here nyaya inofanira kunge ichigadziriswa nemuridzi wepurazi ari kurendesa kana kuti akapa mvumo maChina yaya kuti anga achiita basa mupurazi make?
Muridzi wepurazi takataura naye pamberi paToni akatobvunza iye Toni wacho wekuAsia Ferry kuti kuizvi wakazozviita wapiwa mvumo nani. Bhozi muridzi wepurazi haasiri ari affected. Are affected tisu as wadzanai cooperative.
Saka kushanda kwekambani iyoyi yeAsia Ferry kwakanganisa zvakadi magariro enyu mupurazi renyu rewadzanai?
Ziri kuti vanoshandisa machemicals akadi pakusuka zvicherwa zvavo. Mombe dzedu dzinogona kunomwa mvura ikoko, dzinogona kuita dambudziko, rinogona kushauya ipapo ipapo, but in the long run dzinogona kushaikirwa nepfuwo zvedu. Then vane matrucks avotakurisa zvicherwa zvavo. Matrucks aya anoita dust rekuti vanhu vari mujinga merodhi imomo havatokwanisi kuwacha hembe. Vangadei vachiti pavanofamba vodira mvura sezvinongoitwa nemamwe makambanies.
Munyori wemushandira pamwe wepurazi rewadzanai vaDominic Ngwavi vari parunare kulala panzi kuMidlands neStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nemutungamiri webato relead, Muzvare Linda Masarira.
isu tiri bato rakavambwa nevechidiki mukati menyika ino nekuona kuti nyika ino hakuna kwayanga ichienda uye kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe kunyanya vechidiki nemadzimai vanhu vari kuramba vachishungurudzwa nekushaiswa mukana mungava mune zvematongerwo enyika kana munzvimbo dzekusevenza mavanenge vachiramba vakangotarira vave madzira echikuru vachitarisira pati vechidiki nemadzimai tinoona zvakare kuti vangava ivo vana baba vacho kana vari kumabasa avari mishando yavari kushandira ikoko mugove wavanopiwa panopera mwedzi haukwanisi zvakare nekuriritira mhuri
donzvo remusangano wenyu nderei
Donzvo remusangano wedu nderekumirira vashandi vose mukati meZimbabwe nekumirira zvakare vakaenda kupensheni vatinoti mapensioners kuti vagone kunowana mugove wavo unovafanira sekukontributa kwavaiita vachiri kuenda kubasa
muchange muine zvirongwa zvipi gore rino ra 2022
gore rino bato relabor economist and african democracy riri kunyanya kushanda nekutsvaga vatsigiri nekutengesa ideology yedu yelead inotaura zvebudiriro nekuti tinoona kuti kana tisati tagona kuvaka nyika yedu kuti ibudirire mabasa atinochemera kuti awanike haawaniki zvose zvatinoda zvinobva mubudiriro mudevelopment chinova icho ndicho chinhu chikuru chatinotungamidza sepato relead zvakatadza kutungamidzwa nemapato mazhinji mukati menyika yedu
muri kupinda here musarudzo yemabai elections
izvozvi tiri pamapreparations edu emabai elections tiri kutsvagurudza nekuita maprimary zvakare nekuidentify macandidates edu achatumirira mabai elections musi wa26 March 2022 saka panosvika nomination court vhiki rinotevera isu sebato relead tichange tiine macandidates edu akakwana ekumirira maMP macandidates edu akakwana kumirira zvakare kanzuru kuti tigoenda kunomiririra ruzhinji rwevana veZimbabwe kuti upenyu hwavo huve nepundutso chechipiri isu patiri kutsvagurudza makandidates aya tiri kunyanyokoshesa kuti munhu anonatsogona chii chaanozogona kunomiririra kana achinge ahwina kuita kansela chii saka saizvozvo tiri bato rekuti tiri kunyanyotsvagiridza vana nesi vakoti kuti vaiuye vamhange vaite makanzura kubato redu relead nekuti makliniki mazhinji ari kushayiwa polisi chaiyo polisi yakajeka nekuti manesi atakaona achimhanya kunoita makanzura makore esapfuura mashomanana uye tinogona kuona kuti hapatorina kana nesi umwe chete ari kanzura tiri kutsvaga mainjiniya tiri kutsvagurudza maaccountant zvinhu izvi zvakatikosherei zvakatikoshera kuti tiwane makanzura ane njere dzinopinza anogona kunoinfluenza polisi kunochinja mabylaws vasina kutengwa nevashandi vekanzuru vanenge vaine zvehuori zvavanenge vachiita tiri kutsvagurudza zvakare vana mazvikokota vezvakasiyana siyana kuti vamire sevaMP kuti kana tonopinda muparamende tinenge tichipinda takanangana nedevelopment yatiri kuda kuona mukati menyika yeZimbabwe zvakatikoshera kuti tisarambe tiri vanhu vaya vanoti kana nguva yekuvhota yauya vongonzwa nhongwa iyeye kana riri jongwe ngaringovhoterwa nekuti ijongwe kana iri mbudzi ngaingovhoterwa nekuti imbudzi iri kupatsinanga isu sebato relead tikukoshesa kuisa vana mazvikokota vanosarudzwa munharaunda yavanogara kuti vamiririre vanhu kuti development yatinochemera mabasa atinochemera agone kunowanika uye nebudiriro yatinogara tichiti ndoo yatakuda isu tiri bato riri kumhanyisa zvikurusa nyaya dzeshanduko inooneka kwete shanduko yekungoimba pasi chabuda pasina
bato renyu richapinda here pasarudzo dzemuna 2023 dzekutsvaga mutungamiri mutsva wenyika yeZimbabwe
gore rino takanangana nemabyelections iwaya achipera tine tanangana nekutanga kukampeinira maelections eutungamiriri hwenyika andichange ndakamirira sapuresident Linda Masarira muna 2023 pachazosarudzwa mutungamiriri wenyika yeZimbabwe
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iyo zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheupenyu hwedu our lives chatinopiwa naRay Choto weStudio 7 Tino kushinga mzaiva tereri mchurongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi muri kuchipakurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemurayiridzi wemaWarriors Vanomen Mapeza. Tinokutambirai nemufaro vaMapeza muchirongwa chino.
Aiwa tinotenda baba.
VaMapeza makwikwi eAfcon kuchikwata chenyu akasiya nyika ichidzungudza musoro. Chii chakapa kuti Zimbabwe itadze kubudirira kuenda kugungano rezvikwata 16?
Ya chokutanga ndinoti tese takarwadziwa nezvakaitika kumutambo weAfcon kutanga tiri mazuva mashoma kura. Saka tichitarisa mitambo yatakatamba nechikwata cheSenegal nechemalawi chikwata chekupesera cheGini, pamitambo miri yekutanga takatamba zvakanaka. ReSenegal takatamba zvakanaka, takazongoitawo rombo rakaipa kuti takazobohwa mvura rakunopera kwasara pa 20 seconds, but vakomana vakatamba zvakanaka zvikuru. Tichitarisa draw ya mutambo wemalawi wangu wakatarisiwa nevanhu vese kuti mutambo wasanga takazoti kunda isusu wacho ine semurayiridzi wemaWarriors nemaplayers tese tanga tine shure kuti tichada pamutambo uyu tokwanisa kuti tiwane 3 points. Dasa zvinofamba sezvazvakatarisira.
Pamakapinda mumutambo wekutanga neSenegal mainzwa sei sakochi wemaWarriors?
Sezvamunongoziva chikwata cheSenegal ndo chimwe chedzimwe nyika dzine vatambi vakati wandei vakatamba bhora kunze kwenyika. Kunze kwenyika kunana vatambi vakarisana naSaidi Omani ana Kulibari vatambira matimu mahombe muiro. Vatakangotaurira vakomana kuti look at the end of the day ibhora iri vane mapurazi vatamba kumaclubs vari kutamba kunana Europe, but tikapinda mugraund mutii nechinangwa tine tarisiro yekuti tikatamba zvakanaka tinokwanisa kukunda, tinokwanisa kuwana, kana tikwanisa kuwana tikuda mutambo uyu tine zvatiri kutarisira. Takatoti kuvakomana kana zvatonzi zvaramba tatadza kuhwina mutambo uyu, tikabuda hedu kana nedraw zvinenge zvisina kushata. Asi kureva kwandaita takazokonzita last 20 seconds of the game zvinezvi zvinorwadza.
Zvii zvamungati zvakakundikana kuitwa nevatambi venyu pavaitamba mutambo wekutanga neSenegal? Pachitariswa kuonazvo Senegal pamatambiro ayo inenge yange iri pasi peZimbabwe.
Zvinoitika mumutambo wenhabvu tese tinogadzira kuti tive tinokunda, tive tinokunda sezvamakangoonawo kuti takatamba zvakanaka chaizvo kusvika malast 3 minutes of the game iyayo. Taifanira kunge takaita zviri nani nekuti patanga tasvika mu90 minutes ndakaendaira machiyeudza kuma kuti bhora rakunopera kuti timinimize mamistakes edu kumashure kana kuti tikwanisa kuti tichimanaja game kuti maminutes angasara angoperi. Saka ipapo ndo panhu pavandingati ndini ndo pasina kunyatsoita zvakanaka pekuti tichimanaje game nekuti time dzanga dzapera. But at the end of the day handingati maplayers inini ndo akakanganisa kana kuti taifanira kunge takaita zviri nani pakumanaja game. But at the end of the day inini ndini coach, kana mazauta asina kubuda vanhu vanototarisira kuti inini ndive tichatsanangura zvakafamba sei even vanhu vaiona zvaiti.
Tochimbotarisa pamashandiro enyu sacoach nevatambi vemaWarriors, mune kudyidzana kwakanaka here mukuita basa renyu?
Handingati pane patinganzi hatina kuti tiwirirani nemaplayers, tanga tine very good working relationship. Zvamunongoziva ibhora, anenge asina kutambawo mutambo anogona kunga achinyunyuta nazvo kuti taenda tambawo. But at the end of the day tinogara pasi inini netechnical team toronga timu kuti apa muri kuona sei, apa muri kuona sei, hamukusa tobvumirana. Asi kunzi pane zvekuti panga paine zvanga zviripo nevatambi, handioni pane changa chakaipa.
Kune vamwe vari kuti Zimbabwe yakatadza kubudirira nekuti makazadza timu yenyu imi nevatambi veFC Platinum yamunokocha.
Vatambi veFC Platinum vanga vari mutimu ivairi bedzi, Petros Mari na Kelvin Mazongo ndo vatambi vanotambira FC Platinum vanga vari munezvimwe timu vairi ivavo.
Nekutadza kwakaita maWarriors kubudirira kumakwikwi eAfcon, munoda kuramba here muri murayiridzi wechikwata ichi?
Izvo zvinotozikana nevakuru vebhora munyika muno, ndo vangatope decision yekuti Mapeza ogara here kana kuti Mapeza oenda. Asi kurova kandakaita inini kontrakti yangu ndanhanzi ndiende kuAfcon, saka yakatopera.
Aiwa, nguva ndiyo yaita shanje vaMapeza. Oneka henyu vateereri veStudio 7 vakateerera panguva ino.
Aiwa, tinotenda zvikuru nevusikuru hwamakatipa tiri kuCameroon. Tinoziva hazvina kufamba nezvikuru. famba mune zvakanaka chizvo zvaita zvirova ini sema coche Warriors nema players zvinoziya ruzhinji rweZimbabwe harina kufara nezvakaitika ikoko asi vakuru vakati hamungarasa mberi kwende kufirwa ngatirambei tine tariro zvinodaira ramangwana rakajeka kwaredu mune muzimbabwe
avo vanga vari murayiridzi wechikwata chemaWarriors vanomen mapeza vachitaura muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu chirongwa ichi machipakurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC
tamba tasvika kumagume chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com ini ndini Jonga kandemiiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri
sokuizikati sendava kuvoa ndevele Amachono zisobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Walamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kuZibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezanu-PF lithi liqhube kuhle ukhetho lama-primary elections elizweni lonke lapho okumele kube lama-by-elections.
So izanu-PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yona ibilama-MP lama-councilor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonileyo ku-opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo uzulu uyakunanzelela khonokho so hayi silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes.
Siphinde saxoxa lamanye amabandla ezombusazwe ngalolu daba.
Silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe. Siye baphinda njalo lokhuyana esakwenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Khathesi sesifikile isikhathi salokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze.
Siza kuzwa impumela yemidlalo phakathi kweqembu leWangelele iNdlovu iyanyathela kwimidlalo yeDivision 1. Kanye leminye imidlalo
thina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidlindlo kuyanyathela sokulandelana ukuthi le Ajax sizaza kanjalo sabe siziqila thina sisemsebenzini oqotho sisibuyela la sedlala fazi sikhohlwe kwanamuhla sisebenze kahle sikhona kuqalisa ngayo
zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo ibandla leZANU-PF lithi liqhube kuhle ukhetho lama-primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama-by elections njalo lilungiselela ukuthi amabizo alabo abazancintisa alotshwe edale le-nomination court mhla ka-26 ngeviki ezayo umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo kanye lamalungiselelo aqhutshwa ngamanye amabandla aphikisayo azancintisa kulolu khetho
embikweni engakavezwa ngokusemthethweni libandla leZANU-PF Unkosikazi Betty Kaseke ubikwa ingqobe egwatsana ukuthi kukhansili kuward 34 unkosikazi Ellen Mutuma laye wanqoba. Umnumzana Nigel Kaseke unqobe kuward 35 eMfakose. Umnumzana Taurai Marembo waphumelela kukhetho lokudinga ozamela uMfakose edale lephalamende. Unkosikazi Joyce Magweba unqobe kukhetho lweHarare Central. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kulolu khetho ngoba lisebenze gadalala kumnyaka eminingi edluleyo selokhu kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuthathwa ngumnumzana Munashe Mtutsa omela abatsha kubandla leli ngobulawayo.
ZANU-PF libandla labantu ama-by elections abuya kathesi ungananzelela kakhulu abangelwe yingxabangxoza lokulwa lokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So iZANU-PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yona ibilama-MP lama-councilor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonileyo ku-opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo uzulu uyakunanzelela khonokho so hayi silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imsebenzi njengohulumende kwaComrade Emmerson Mnangagwa imigwaqo yalunyiswa
isikhulume seMDCT ekhokhelelwa umnumzana Douglas Monzora umnumzana Witness Dube uthi bayathokoza ngokubeka kwelanga lokhetho okugcizelelwe ngowayemela iBinga North edayele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda
lokhu okwenziwe kakusethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathi kwesikhathi esasivele sikhanjiwe emthethweni so ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe siye baphinda njalo lokhuyana esabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi isizathu yikuthi khathesi sesifikile isikhathi selokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze sokufuze uyikhiphe ngoba umnikazi into yakhe useyifuna abantu bebelokhu bemelele kusukisela ama-recall
umongameli wabeka ilanga likamhlaka 26 Mbimbitho njengelanga lokhetho embikweni okwazisa ngelanga lokhetho umongameli wazisa njalo wabeka ilanga likamhlaka 26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulelo khetho edale le-nomination court ukhetho lolu kwakufanele luqhutshwe ngomnyaka ka-2020 kodwa ladluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokulwisana lobhubhane le-COVID-19 ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
abalimi abahlaliswa kuchaya emapulazini yaseGwanda bathi babhekane lengxaki ezitshiyeneyo ezidala ukuthi bengalimi ngokugcweleyo lokho kuvezwe emhlanganweni wabalimi veDubane eThornwood East belomphathintambo wezokulima umnumzana Emshias Masuka ngolwesine obevakatshele kulindawo ukuzohlolisisa isimo emasimini uAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo
omunye umlimi umnumzana Steven Nathi uthi lanxa belesifiso sokusebenza ngokugcweleyo akusavumi ngoba sebekhulile kungakho kuyadingeka ukuthi basizwe ngamathalakitha ngesikhathi sokulima
uhlelo lwegovernment abalwenzayo ukuthi silime ngokugebha lolo luhle kakhulu lwenza ukuthi sithole ukudla siyavuma kodwa kabasincedise lapho basincedise basinike at least njengathi iThornwood East yona le inje nje bayabona lapho ukuthi ugovernment uyabona basinike i-tractor lokulima and then bangasinika i-tractor lokulima siyalima kutholakale okuningi ukudlula la then siyaba sesikhavile ukuthi i-government ingawesti imali sifida
lokho kugcizelelwe ngumnumzana Jordan Gugubele othe bafisa ukuthi amabhange abolekise imali ukuze baqhube inhlelo zokulima
basiboleke izimali sikwanise ukuthi silime ngoba silezifiso sibili zokulima but ezinye izinto zisibulalayo ukuthi siyakwathiwa khona hhayi kulezi mali ezimele zinikwa abalimi asiboni lutho siyacela kakhulu bantu bakithi
abalimi baveze njalo ukukhathazeka okukhulu ngendlela isiphala selizwe se-Grain Marketing Board esiphuza ngayo ukubabhadala nxa sebehambise izilimo zabo ngalokhu umnumzana Sibonkosi Mlawuzi uthi kuyadingeka ukuthi imali abayibhadalwayo ilinganiswe ledola lemelika
cela ukuthi ama-prizes ayithi ama-tonnages abe pegged senge-US dollars sithi noma sibhadalwa nge-local currency imali liyana ibe yimali esizayibhadalwa ikhanyele i-price ye-US dollar siyibhadalwa nge-rate iyabe yiyo i-bank rate iyaleleso sikhathi ingaziyasale siyasalele emuva ngoba nxa bangasinika i-price namhla down the line 6 months liyana imali yabe isidliwe inflation
umnumzana Meshack Moyo yena ukhale ngobugwelegwele obenzakalayo lapho kulenhlelo zikahulumende zokuncedisa abalimi ezifana lokwabelwa inkomo esithi azifike ebantwini kodwa ziphelela kuziphatha amandla
siyalima izifuyo ezinjengezinkomo sibonga uhlelo lukahulumende asenzela lona olwezifuyo ukunikeza abantu abangabalimi bezifuyo izifuyo kodwa besicela kakhulu ukuthi izifuyo lezo zifike ngapha kubalimi zingaze zaba izifuyo ezinikezwa umuntu lemuli yakhe ingabe labangani kodwa zifike kubalimi
umnumzana Mika Dube yena utsho udubo olukhulu ababhekane lalo ngolo kutshontshelwa isifuyo ezifana lenkomo labo babhemi okudala ukuthi kube nzima ukuthi balime
lapha sithole nzima even ukulima izinto ezinjengozifuyo onkomo madonki kwesinye isikhathi sesisizwa sisesaba lokuthi uthele ngoba abantu babuya besithathela izifuyo lokho siyacela sibili ukuthi kube le ndlela sibili engasivikela ezifuyweni sibe lezibindi ezokuthi sikwanise ukuthi sithenge izifuyo fuye sisiya phambili ngoba kwakhathesi sisizwa sisiba lokwesaba okukhulu ngenxa yendlela esitshontshelwa ngayo.
Umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu osaphethe isihlalo somkondiso ezokulima ezansi emandebeleni ubeke ukuthi iningi lezivande zokulima ngokuthelezela ezivalisa igwiyi uchelesa isipaza lemagwe kazisebenzi ngenxa yengxaki ezithiyeneyo. Umnumzana Enoch Brando ngumlimi omkhulu njalo ngusobhuku eTonut East uthi ukhangelele isifuno esihle
lapha ngibona ngani kufumbuza singathola 2 tons 2.5 kuthi owani lwana ngale engawulima ngamadonki nangetractor is 4 hectares i-4 hectares leyo ngibona ngani inganginika otherwise 4 tons i-4 tons leyo yonke ngiyayisa i-GMP ngakuhambe kuhle.
Umnumzana Masuka uncome abalimi beTonut East ngendlela abalime ngayo esithi sokumele bathathe ukulima njengebhizimusi.
When we started the land reform program, you know better.
Mm-hmm.
The issue was for us to reclaim our land.
Mm-hmm.
It was not about farming. It was the land belongs to us.
Mm-hmm.
Let's get our land. Now that we have our land, we must get to the next stage, which is to utilize that land.
Sichese kala ukuhlelo lokuthatha umhlabathi sasengela indaba lokulima. Okwakumqoka kwayo ukuthatha lowo mhlabathi. Njengoba sesilawo okwamanje, sekumele siye kwisigaba esilandelayo sokulima ngamandla ukuze ukulima kube yibhizimusi njalo senelise ukuphilisa imuli zethu kanye nesizwe sonke.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseTonut East eDubane ngi-Albert Ngube.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu ababhubhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 izolo bayisitshiyagalolunye njalo abahlaselwe yi-coronavirus bafike phose amakhulu amathathu yi-266 asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela leli gciwane sebesedlula izigidi ezine i-4.2 million. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika obona ngokuphathelane leziphepheli o-United Nations Refugee Agency uthi inkulungwane lenkulungwane yeziphepheli ze-Eritrea ezesigabeni se-Tigray e-Ethiopia lapho okuliwa khona bahlezi esimeni esiyingozi kakhulu ngoba abafinyeleli uncedo lokudla, amanzi, lemithi. Isiphathamandla sikahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken sihlanganele obona ngobudlelwano lamanye amazwe kuhulumende weRussia uMnumzana Sergei Lavrov eGeneva ngesikhathi eleRussia libeke amabutho alo lezikhali emngceleni weUkraine. UMnumzana Blinken uthi utshele intatheli izindaba ukuthi inkulumo leRussia ziyaqhubeka zisamelele ukungenela ngesiphangiphangi eleRussia lingahlasela eleUkraine. Leyi Studio 7 esakazwa eZimbabwe nisizwa sifuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lingaba litshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Movin Dube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda.
Sana ungasitshela ukuthi udubo lwamanzi luhamba njani? Sizwa kuthiwa soluqalile futhi khona ngapho eGwanda.
Ya, uhlupho lwamanzi ikakhulu ngesikhathi lesi esezulu, izulu lisina, sikhangelele ukuthi amanzi abe maningi indawo ngendawo edolobheni laseGwanda, amanzi abe khona kuyisikhathi lapho sihlangana lohlupho lwamanzi emawadini athize. Kuke kwadubuka amapayipi athize, kwasuka kwahlupha ikakhulu endaweni okuthiwa ngamasekelantaba. Indawo le ingazani iqasile, amanzi akahlala sibili engekho, kwaba lesikhathi ukuthi kuzokudingisiswa ukuthi yindaba. Siyabonga ukuthi nje u-engineer ugcine sekunanzelele ukuthi kule ndawo lapho kudubuke khona ama-main valves ukuthi bagcine bawazama ukuthi balungise bakwanise ukuthi amanzi apontshwe ayefika ebantwini. Engithemba ukuthi ngelanga lanamhlanje kuyisonto bangabe batholile abantu kuleyo ndawo, kodwa uya basuka sibili amalanga amabili ladlulileyo abantu bethole nzima. Uhlupho engathi mina luyilo lukhulu kakhulu kusiya emanzini, kusukela kutanka eyakhwayo phezu kwentaba eyiyo esikhangelele ukuthi izayenelisa ukuthi iGwanda jikelele idolobho lonke abantu bathole amanzi. Kodwa uhlupho olukhona ukuthi akukafiki ukuthi isetshenziswe itanka lana okupheleleyo. Sesikhangeleyo ukukhula kweGwanda ukuthi siyidolobhe eselikhulu okunganani. Amapipe avele khona asayenelisi ukuthi asevise idolobho lonke ngenxa yalawo mapipe ukuthi mancane kakhulu ngesayizi okumele ngayo isupplier idolobho lonke. Sokunzima ngenxa yokuthi wona mancane idolobho eselikhulile. Engithemba ukuthi i-municipality of Gwanda lapha bazathi khona bangathola imali bake bekhangele i-department engineering ukwenzela ukuthi bangezelele amapipe i-capacity yakhona ibe ngazani iyakhwela ukuthi amanzi abantu bayathole.
Wona umumo wezegciwane le-coronavirus unjani lezinsuku?
Nxa sesikhangele umkhuhlane we-COVID-19 edolobheni laseGwanda ungazathi usungazani uyasixakela kancane. Balutshwane yebo bakhona abagulayo, bakhona abasezibhedlela baphathekile impela, kodwa sekunganeni okomfula nxa sesithi athanisa lezikhathi lezi ezinye ezidlulileyo lapho kuthola khona amawadi lapho kugcinwa khona abantu abasuke bahlaselwa yilo mkhuhlane babe gcwala kakhulu. Kodwa kwakhathesi kunganelo komfula ngoba balutshwana abantu sibili abakhona ngale abagcinwe behlaselwe yilo mkhuhlane. Kuzathi ukufa hayi kunganeno lakho, asikuthi singathi thina sesiba labantu esithi mina sesuke basishiya ngenxa yalo mkhuhlane. Sithanda ukubonga kakhulu ngathi amapolisa awegwana. Abantu abaningi nxa bekukhangele bathola engathi bahlukunyezwa ngokunanzelela ukuthi umuntu wonke ahlale efakile imask ukwenzela ukuthi avikeleke kulowo mkhuhlane. Kodwa ngendlela abayenza ngayo kuyindlela esibona ukuthi izayenza ukuthi iGwanda ivikeleke, izenza ukuthi wonke umuntu ohlale eGwanda, ohamba eGwanda, odlule eGwanda uhamba ele mask, ngoba babomthetho bakunanzelela konjalo bakulandelela kakhulu. Sinanzelela ukuthi khona lokho abakwenzayo yikho ngezinye indlela engathi kusuke kwasiza umkhuhlane lo uthi ube nganeni komfula, ngoba akusela abantu ababe senza njengala abantu abayizolo abebehamba bengalawo mamask, uthole bebhoda idolobho lonke ehlangana lamuntu beqhawulana besenza lokhu lalokhuyana. Kodwa kwakhathesi abaningi abantu sibili uyangena idolobho ubhode indawo yonke uthole ukuthi abantu amamaski bagqokile, okuyikho ukuthi ngezindlela loba singazi ukwehlisa lowo mkhuhlane. Kodwa nxa sesikhangele khona lokho sithi ngaba kuyikho ungenza ukuthi lo umkhuhlane usuke usixekele.
Lo-ke bekungumnumzana Movin Dube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda, ebesixoxelayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo lela.
Siyabonga Chris. Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Fabian Sipa oweluveve obulawayo. Sihlaziya udaba lodlakela ezindlini. Ngalesi sikhathi abantu bengahamba-hambi njengensukwini ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Siqale ngokubuza uCouncillor Msipha ukuthi isimo sesinjani, njengoba abalwela ilungelo loluntu bathi izehlakalo zodlakela
ziyaqhasa ngalesi sikhathi.
Kulabanye njalo ababikwa behamba ukuyacitsha icala emapholiseni. Lilokhu elikuthola lokhu yini?
Kakhulu kuyenzakala kakhulu. Umama uyahamba endangalela ubaba, alokhu ebuyalise ukuthi hayi mina bayisengimxolela. Mina kaninga ngithi mina ngifisa ukuthi bebe bonke, esengibavuvanisa bebonke ukuthi ngibone ukuthi iqiniso lingaphi, ukuthi vele kuzobebe njalo bekudale yinize. Ngikese ngimbuza kahle xa engumama osesiyakhuluka ukubana right kakhethi ukuthi wena ubaba axolele. Angaphinda kwenzaka lokhana akwenzileyo ke uzathini ngakho futhi.
Bakhona abesifazana labo babangela udlakela lapha ezindlini
kakhulu omama ngiyalandela ukuthi ubaba vele sikhula sizithobeke lengubaba okhumayo esikhathini ayinali kagojisa nabanye vele kana kuyizuka so kuni mama ubaba ahamba ngale ayegojisa sobuya nomdenga balethi awasithi ngomo 8 hayi asithi umama vele hayi ngeyinye isikhala nje kakakakhedakala ukuthi kusaphazela lesikhathi engamvulele ekufuphuzule ukubuya so
bona baba bayathi ukuthi ngempela abachayiwe yini ngoba abanye bengathi hayi umama kala amandla amakhulu kangako ukuthi angalibisana loba ngenqindi
yathi kuyabona ukuthi ubaba kwafana nxa sokuindala ngiphansi ngiwalaukuthiuzekamkantisiyala ubaba kumvalele khamba esiba namanye amagqinga kuthi avule umnyamane nxa sevule umnyama kwafana isithi umama ukhona ndizidakela kuphe sekuna bethaba nomama konokushana into zithi ukuthi umama lasimeesikhandeukuthi hayi ubaba vele yesintu ayisiwo muntu okuthiwa angathola endlini ebinti umama apheka ngaphenduleke ekhanyele kuphela babaya kahlezi bangalilisileki ubelele ngalaegesisa labanye bayebuya ngesikhathi yiko ngani ukuthiwayo bantu bangaphisana kusezindlini
ubona ingani yisi sisusa leso kumbe kukhona yini okunye kungabe kubangwa lapha ezindlini
angithi kwesi sikhathi kwabuyabuya sedlini amangela khangithi lawo umama sekonti ababa sedlini o wena uthole unatha ngani thina ngakho endlini kunjani singahlanga lutho uthithi unatha labanye khona ngani omama yikho uvukuye ilusukuso phela kanti ngokuke omama anthi silokukhule kakhulu thina ngakubobaba kodwa kani sisizakalesisosonesi kuthithi ona sekuya ngalo sidile thina lapho labantu angasiyalutshono bekaphishwana khona ngani lapha
lo Councillor Fethi Sipawelo Veve ebesixoxa laye ekobulawayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Wezemidlalo. Ambule wange libaxakule ele indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Region Division 1 odlalelwe enkundleni yeLuveve namhla emini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iqembu lewange selilengithemelwe isithupha ngemva kwemidlalo emibili yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League kulandela unqoba elikwenzele indlovu yanyathela namhla enkundleni yeLuveve P Arena. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leshipangano uBongani Mafuthi kusasemasinya ukuba abantu bethi iqembu leli yilo umadla ezinye kusigaba se-Southern Region Division 1.
Thina singahamba sizitshele ukuthi ngoba sidla indlovu yanyathela sokulandelani ukuthi le Ajax sizayo kanjalo sabe sizigqila. thina sisemsebenzini oqotho sisukela la sehlala phansi sikhohlwe kwanamuhla sisebenze kahle sikhona kuqalisa lo khona lathi sizaba le nenkinga
abahlehlele iqembu lewanje ngukapteni weqembu uKelly Shandingi yena ohlohle kule mizuzu eyisithupha umdlalo uqalile uShepherd Katsikwa yena ohlohle ngomzuzu wechumi lambili uKarit Sibanda wahlohla uMbewa umdlalo osule mizuzu engamachumi amabili lathoba munomunye waphinda njalo walithela emambuleni sekule mizuzu engamachumi amathathu lambili ngemva kokuba amaqembu ehlabe ikhefu iqembu lewange liphenduke lahlohla igoli lesihlanu njalo ohlohliliwe ngethi momoyo iqembu leindlovu yanyathela lihlohle igoli lokukhipha inhloni sekudlule imizuzu engamachumi amahlanu lanye njalo lihlohlelwe ngu-Ivan Mhlanga kwathi elewange lihlohle igoli lesithupha ngomzuzu wamachumi amahlanu lanhlanu njalo ohlohliliwe ngu-Blessing Ngoma kuthe sekusele imizuzu elichumi lanhlanu ukuba umdlalo ufike komlindi uyacina iqembu lewange lahlohla ukucina njalo lithele emambuleni Tatenda Ushe iqembu lewange lizadlala le-Ajax Hotspurs emdlalweni walolandelayo ukuthele indlovu yanyathela lizadlala le-ZPC Wange kweminye imidlalo edlalwe namhla enkundleni ye-White City iqembu le-Ratanang linqobe le-Arnel nge-1 kanya kuthi emdlalweni wesibili iqembu le-Quality Foods libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele-Mossi Rovers nasePlumtree iqembu le-Mainline linqotshwe nge-2-5 ngele-Karsmine kuthi emdlalweni wesibili okuseluveve iqembu le-Siu lele-Mountain Climbers abe ngutshikilobhanqa 1-1 nasePhila Busi iqembu le-Talent Vision litshaye le-Pinga Pirates nge-4 kanya ngimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Wena rastani akuthanda kuthiwa kuthi fresh yakho ifana le-China kodwa wena ukhulumi njenge-China isana lithi vara 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 Dani makiwa nyadi tanda Oba di chiki chwi Isi kwa zako na ziti ipu Austa zere Sensi ya da para enza wakona Da pesko sana bezi Enka iba ya ntanda Dami nyaba tanda Nitie nkiti kenye dape e ulo muzwa nikona E kwa mbae makusini dapa bakamba bantata kona Nito keti faya Niwe nivu mabako kula wayo wababambe Niyali bo haba toni pe, awela kema ufisi. Yento ni kempule ni sepisa yona, mogum pagani misafe. Anindawa ama, ama ne. Wena rastanya utanda. Dani makiwa nyadi tanda Oba di chiki nchi Isi kwa zako na ziti ipu Austa zere Sensi ya dapa enza wakona Dapa esko sana bezi Enka iba ya ntanda Dami nyaba tanda Nitie nkiti kenye dape e ulo muzwa nikona E kwa mbae makusini dapa bakamba bantata kona Nito keti faya Niwe nivu mabako kula wayo wababambe
Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kungxoxo esayiqhubalayo khona pha emsakazweni weStudio 7. USikhosana yena uthi ukhangelele ukuthola indondo kumncintiswano ebuyayo elizweni ePPC Zimbabwe Music Awards. Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kungxoxo esayiqhubalayo khona pha emsakazweni weStudio 7 uSikhosana Awards. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF lithi liqhobe kuhle ukhetho lwama-primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama-by-elections. Siphinde saxoxa lamabandla aphikisayo azancintisa kulolu khetho. Wona athi alulindele ngabomvu. Le indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Region Division 1.